Chizidzo 56. Josia aida mutemo waMwari. Josia akava mambo weJudha aine makore 8. Mumazuva iwayo, vanhu vaita zvemashiripiti uye vainamata zvidhori. Josia paakanga vaine makore 16, akatsvaka kuti anganamata sei Jehovha zvakarurama. Paakanga ava nemakore 20, akatanga kuparadza zvidhori zvaiva munyika yacho uye ataridza ivamo. Josia paakanga vaine makore 26, akaronga kuti temberi yaJehovha igadziridzwe. Muprisi mukuru ainzi Hirikia akaona mupumburu wemutemo waJehovha mutemberi. Anofanira kunge akaona uya wakanyorwa naMozisi. Shafani, uyo aiva munyoro wamambo, akauya nemupumburu wacho kuna Josia, achibva atanga kuverenga mutemo waivamo nenzwi riri pamusoro. Josia paainzwa uchiverengwa, akabvaona kuti vanhu vakanga vava nemakore akawanda chaizvo vasingateereri Jehovha. Mambo Josia akabva ati kuna Hirikia, Jehovha akatitsamwira chaizvo. Enda unotaura naye. Jehovha achatudza zvatinofanira kuita. Jehovha akapindura achishandisa muprofitakadzi ainzi Huridha achiti, vanhu veJudha vakandisiya. Vanofanira kurangwa, asi kwete munguva yekutonga kwaJosia nekuti azvininipisa. Mambo Josia paakanzwa mashoko acho, akaenda kutemberi, ndokushevedza vanhu veJudha kuti vaungane ikoko. Akabva averengera vanhu vese mutemo waJehovha. Josia nevanhu vacho vakavimbisa kuti vaizoteerera Jehovha nemoyo wese. VaJudha vakanga vava nemakore akawanda vasingaiti Pasika. Asi Josia paakaverenga mutemo ndokuona kuti Pasika yaifanira kuitwa gore negore, akaudza urudzi rwacho kuti, tichaitira Jehovha Pasika. Josia akabva agadzirira kupa zvibayiro zvakawanda, uye akaronga kuti patemberi pave nevaimbi. Vanhu vakaita Pasika, uye kwemazuva 7 akatevera, vakabva vaita mutambo wemakeke asina kuviriswa. Kubva mumazuva aSamueri, hapana kumboitwa imwe Pasika yakafanana nayo. Josia ainyatsoda mutemo waMwari. Unonakidzwa nokudzidza nezvaJehovha here? Mibvunzo. Mambo Josia akaita sei paakanzwa mutemo waMwari? Jehovha akaona sei zvakanaka zvaiitwa naJosia? Magwaro ekuverenga. 2 Madzimambo 21 verse 26. 22 verse 1 kusvika ku23 verse 30. Uye 2 Makoranike 34 verse 1 kusvika ku35 verse 25. Rugwaro runokosha. Pisarema 119 verse 105. Shoko renyu irambe retsoka dzangu, uye chiedza panzira yangu.